Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinzi. Hakuna kuenda. Bora ira mutibude. Ndienda kuti nevana. Kwandinoenda ndinoenda kuti. Izvezvi ndiri kubuda pashi. Tiri kurara padza nhasi. Nevana tose takatowanda mune vanhu vakambudzwa kubudiswa muzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinobudiswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiswate Bhaibheri muchiti hanzi tichafukure hapa madzimai sipositori tumudzai hapataurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bvita netsvutu kumwana mwana akutotya mai vake
makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu Indwe mume emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGates Mine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubudisa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGates Mine yakatikisira dzimba kuGates Zimbabwe University vagari vataura nestudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu anoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yaona kuzvitonga kuzere amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGates Mine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechitsimba mumba mavo
Emily Bitu ndobudiswa pano pamwe chete nevanhu hanzi budai muzimba togobuda tenda kupi kuti veZimbabwe ndiri kukonsirisa iyi kuti tibune munhu vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hasina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinzi hakuna kuenda bora ira mutibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pashi tiri kurara padza nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakambudzwa kubudiswa muzimba
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vatange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura amai Silengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevana vavo pamwe nevazukuru
vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chatata takagara hapana munhu akamboremba kubuda mbasuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vava kuita zvechisimba zvongoburisa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparidzi asina chaanacho simba dzanga dzava dzedu asuti mapepa vanga vakaaviga remaini vasingadi kuvaburisa pachena
Vamwe vana vataura nestudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Tinde vakuriwa munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba dzemaini zvekuti kubudisa kwakudita zvozvedika hauna kwatotoinda todongovata pashi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isu madhara edu akasevenza mumaini 35 years vanga vamari vakapuwa asi vatonzibudai mumba mupinzo munhu wegz hakuna kwatotoinda todongovata pashi nhasi
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare madziti vabude asi gweta riri kuvamiririra vakoreni maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri
takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka court ikaauthorize kuti vanhu vadzingwe mudzimba then ndobva taapila kuhigh court saka apiwa tichaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo
vamaboke vati vari mubishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzama radare rapedza kutonga nyaya iyi vanoona nezvekufambisa kwemashoko vagere zimbabwe university vaanderson chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo
vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi
studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kuburitswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekuburitsa vanhu mudzimba ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandhi Maramba
Zvitendero zvakasiyana siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vedzisvonda vavaparura chirongwa chinonzi Speak Out icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvonda ava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Momo mudzimai abva kucheche Johan Masowe echishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori sumudai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita netsvutu kumwana mwana akutotya mai vake iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolent wosababa zvavo kungokuita saka please madzimai madzimai ndapota madzimai echipostori taurai chokwadi musareurire pfungwa nendangariro taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsira rwakandibatsira only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ndatina matenda vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namachai ndozvinoita mumba dzokerai munogara mumba nemurume chichi handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. Vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaona vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwa havana matools akakwana yekuti vanodila sei nenyaya yeviolence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore 15 nemakumana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu 33 vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika 105 dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeMana Pools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodza nyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZimparks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimparks vatina Shefarao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya kuchinja kumamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwewo mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika 105 mumapaki medu kwakuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kana kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo 33 kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana vachinge vakuwadzwa nenzou, nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaga mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenza niso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumatsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana navo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching, vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo chouviri, vanoda mayuni, vanoda zvokupfeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino, kuitira kuti tikwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka vaFulton Mangwanya.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika. Chiri kupa umbo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weRugby muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we2019 Rugby World Cup vatanga nhasi nekupinda musha unogara veruzhinji weSoweto uyo waimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank, pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. POLAD yakabuda nechisungwe ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. POLAD ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezanupf panyaya yezvirango iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPOLAD reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa, pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chemutanga nechekuti isusu seNCA hatisu tinotaurira takamirira POLAD, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of POLAD iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisi zvekuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomi. Tatingangoti maonero ekuPOLAD ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yeZANUPF kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanobva kuti vatikwanza. Aiwa inyaya yezvirango kana kuti saka donzo ripo ndiri kuti tinongoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePOLAD panyaya yezvirango.
Maite enyu akandimiri ndinopokana nezviri kuitwa nePOLAD sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeve opposition kana kuti vari kupokana nehurumende sekutanga vanofa kunzwisisa ndofunga vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana zidhera kusvika gore rapera ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezanu PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142 saka ndoshaya kuti makore esaya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umwe kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi tarwa nekunyepirana vakandimiri
tinzwe kuna vachivatsa vachivatsa
zvokuti Zimbabwe iri kupuwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena zvinhu zvozikanwa ndosaka tichitaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichiikwa saenda kuna IMF nana World Bank ichipuwa mari asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo inyaya yechi yezvirango izvozvo then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya yandagara nichitaura ka kuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions arambe aripo nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura kuti aiwa chiri kuita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira nokuti dai pane zvazaibatsira pa17 yezizi dzatemwa zvirango izvi zveupfumi tingatenge kataona progress yacho saka tatinokurudzira isusu sebato reNCA ndechekuti kana munhu ari mwana wezimbabwe wakazvarirwa muzimbabwe zvinhu zvichinetsa urimo muzimbabwe imomo zvinhu zvei zvakatsata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwaya ngaaramba aripo
vambofana chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiwa ZANU-PF iri pachena
ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatichiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muzimbabwe inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kubritain kana arambidzwa inini kwandiri handinei nazvo asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaachirega kuhwandiwa nawo hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions
vachivasa pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wepollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo saka haana chaanozombotaura chinganzwi
aiwa ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu avo vavasi kunzwisisa kuti pollard yacho inoita zvechinyi kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvi pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashema simba yehurumende kuti ZANU-PF ichema simba yakawanda kusarudzo nemamwe mapolitical party achitakana iri pfungwa yakanaka kuti hazvisa zvambuitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu uya wena dzomudi mr patable saka isusu kana tine zvatofunga zvatoda kuti zvichinjwe sei zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA hapani chakashata ka kuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa kana zvakanakira munhu wese zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA
vanga vari mutauriri werimwe remapato ari mupollard reNCA vamadhoc chivasa pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburiswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032 uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore 66 muna 2032 kubva pamakore 56 muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore 84 panguva imwe cheteyo kubva pamakore 65 muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka
ezvinezvi population yezimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndochekutanga chechipiri life expectancy iri kuonekwa kuti ichi increase saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yatikwirei dani muna 2012 saka zviri kungoda kuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge hwaanani tano unenge hwaanani vanhu vachirarama nguva yakati rebei
vamahonde vanotiwo madzimai achange ari kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino
kana tichiti fertility rate iri 4.something tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kungazvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata ne development inoassociatwa nekudzidza kwemadzimai zvinoassociatwa ne family planning programs dzakasimba sedziri muno saka zvinoratidza kuti ipapo nokunga pari kufamba zvakanaka
zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muzimbabwe vanenge vakwegura uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende asi vamwe vanongorora nyaya dzehupfu vamulindelwa manuchana vanoti havabvumirani nezimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka
zvinhu hazvina kumira zvakanaka sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana asi zvatiri kuonawo munyika yezimbabwe pari zvino zvinhu zvakashata zvinhu zvakaminama so handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuzimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yezimbabwe izvo
zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni gumi nematatu nechidimbu pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemashanu ndakamirira studio 7 muharare ndini Godwin Mangudya
yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino
dai maiwana mukana sisi Shamiso wekuti mugadzirise zvinhu semudzimai wechidiki zvii zvamaigadzirisa kumusha
ini ndai ndaiwana mukana chokutanga ndaive ndii munhu anonzi ane chiti kuvanhu ndorega kuva munhu anokara nekuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu ndaidzidzisa vanhu zvikuru ndaita vanhu mberi dai ndakuwana mukana wekuita president kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzuro ndichidzidzisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu life yotoendera mberi
asi zviri nyore here sister tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseika uku zviri nyore here
zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti forexample matogeti anenge achindipa mari mabhodha wei vamwe vachibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura ndichiti mari ichipinda saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore
ndii Simon Morisi muHarare kuHarare kuri nani hamene kuri seikoko
aiwa kuri wadi ko kupisa kwapera here
zuva ranhasi kwambotipisei kusvika pamasikati kubva kuma33 kwakutonoriya kune tumakore kore zvatiza kuti kuri kuomba makore emvura
aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu kwakamira sei
arisine kuzimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka upenyu hwedu hurioramba huchingooma nguva nenguva zvatasiya nhasi zviri hazvisizvo zvinofuma zviri mangwana kunofuma zvakatowedzera chire chedu tangokumbiro nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri besico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipirenge tiite sei asi pene timbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwanawo chikafu kukwanisa kutenga nhumbi dzekupedza Wanu wachenda chikoro kusipatara vichibatsirwa zvakanaka ndoupenyu hwatinongoda chete nekupokana pakanaka nemvura yakachena ndozvatochemera sasi kunetsa kunoku. Chiriri chinhu chandaitanga nacho kusungira ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda munhu wese akwanise kuriwana. Nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvine zvichema nevanhu ndozvondogadzirisa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Neni Jonga Kandemiri ndokusemi na Chris Gande.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani sikandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 lwezi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho libona nje namhlanje umhlanga besiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama solutions ukuthi angafika njani singabe lodokola manje ngeminyaka elandelayo.
I-council yakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho yale izwakale umkhosi egarashini indeni lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late izinto okungama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokhu siya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. I-council yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mesincube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakwabulawayo kabalamanzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani demu ngohulumende njalo lo mumo womkhathi njalo namakhethi kuyasidanisa kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlanga besiphuma kuwe ngezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuwalondoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalane wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathesi emadami ethu aselamanzi amalutshwane kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yikuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa ukuphela kwamagetsi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated izese yayisitshela ukuthi ilizwanisela amagetsi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagetsi abe sesilela.
UNkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku 37% amanzi amaningi abe esensiza aphanxema kudala woma umzingwane lakusasa ungezwa nje kuthiwa sekumile sokomile akuselalo uthi emzingwane kusele nje incosana so yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu onke lawo.
Okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni ikhansili isivalela uZulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi. Abahlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakoBulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique uMnumzana Castro Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. UMnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique uMnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukabi nomehluko, akulajintsho olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi garathini nje lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona silukuze kube late izinto zokungama-8 uyathola izimota lokho ezilayinile. So akukabi notshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe ikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i-5 liter ngihambe ngendlini iphele sasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba lendweni ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa sinukuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki. So if abantu bethela khonokho kuyimbidana nje ukuthi ahambe. Njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda i-cash kuyabe kungekho lokho esithi yiswayithi lani. So intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo, abantu abaningi abasenelile.
Siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni. Ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuzwa siluyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakutshengisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende ukwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi nokuthi ngabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizama ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15-20 cents nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa kwenziwe umphathintambo we-ofisi kamongameli umnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo i-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. Ugumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamachumi amathathu i-$337 million. Ugumbo kazange yavalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo umnumzana Selby Watcher ubikwa itshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange yabotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcher kunye lomgcini sihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo iyehlule ngoba ingcingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU PF uhulumende wehlukene phakathi kulalabo abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulaba afuna ukugcina ubusela, abo busela abasayibabalamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Kukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane naye ngokuba njengomuntu osike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabe njengoba ngisho wayesithi kule corruption. Umnango kuyakhuluma umuntu kule corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwa abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuya kulinganiswe nje South Africa kuthiwa i-state capture. Abantu labana banemali abasupporta iZANU PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbili lezi zinto ozibonayo phakathi ezisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU PF kulalabo abathiwa i-G40 labela cost, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe G40 laba babekhona belamandla ngalesiya sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi kucele zii-political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sika belibufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU PF balamacala.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kulive Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni silandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi baqelise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir wesizalwane seMelika. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokutshabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo, njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga lezanu PF, endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthi uyayidonsa idabuke ngapha rwe ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF, uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indlobo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni ilizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, unguyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umumo usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibona ingazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha, kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo. Sekhohliwe lapha esasikhona sonke nilaye, sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele, akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections, ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kaMnangagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba nayo 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona, zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni ngohulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonomi izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale, ibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babu Ndlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya loMnangagwa kathesi. UMnangagwa bevele ekusystemu. Nxa sithi zanu PF sibala bona uMnangagwa osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana, ngoba uMnangagwa ukhani ngani kala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalisa ukugula isihudo abantu baqalise ukulala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya, ukuthi kabe kubuye umthakathi. Thina bese sithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono, lapho umgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo ukukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents, namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bayele agreement yabo abayenzayo okuphuthi ngalo kuzana u-PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yibhond. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries awalokho bekhona bo-500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi-$500. So ukuthi ukuthi imali iyehlile more than 10 times, yikho abantu bengasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise ninike sifakela ama-austerity measures, kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa, kuyakhanya phela ingqubela phambili, improvement, ukuthi hayi laphana kuyakhiwa, yebo kambe badilizile bathi bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa-ke okwenzimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabodokotela akade bekhalale umsebenzi babaphuthi, ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni?
Kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa, ifanana le misebenzi ekwezomvikela, le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo usisiba labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokho ababefunge ukuthi bazakwenza.
Hello, ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulelima West edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF. Ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le-MTC belontungamile inkomo weStudio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabeZimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma nendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats uMnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo ende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Projections, we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, kuthi omama abazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi. Umahunte uncumela iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi, kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngokuncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe. Kodwa ingcwethi ezicubulula ngokuphila kwabantu ziya kulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili, ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle, abantu lapho abathola khona indlela zempilakahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi ezilifile, ilizwe kwakathi ezilifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe, akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosiya Pasivindiyena othi ilizwe kumele lilungisise ezempilakahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngaphi, because le study le angiyikholwa mina, ngoba ma ukhangele kupopulation abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane, because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana ma we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilitshumi lanhlanu, i-15 million. Izimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo bezeZimbabwe ngomnyaka ka-2022, isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumele elizweni. Ngimele 227 ngiseHarare, ngiuKipson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana enkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elema-Cox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo waseJohannesburg kwele South Africa.
Omunye wabakhokhela iqembu lema-Cox uNkosazana Njiphiri kuthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sile project yama-school shoes lama-socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe, siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma-disadvantaged families and then labantwana futhi aba-affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla na-second hand clothes from ama-friends ethu, then siyazidistributha lazo mpahla futhi lapho kuma-communities aseZimbabwe aludingayo lolo sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleli qembu uNkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama-Cox admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa kobulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile kuzosixhasa, sibonga isapoti, sibone isapoti eningi.
Nkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba yi-first participant yami kuma-Cox. It means a lot to me, kugqugquzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yama-Cox.
Nkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama-functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment, njalo nokuthi sifone ukuthi sisponse ama-projects ethu nala njengama-school shoes. I-target yethu sekuyikuretha 1,000 pairs of shoes ne-1,000 pairs of socks. Izikolo eziyi-4 ezikobulawayo, 1 Sisekhezi, 2 Sesolotho and then 1 Sekugodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza nokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. I-Council yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganela beMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngwa 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.